Nasi tasangana semisangano weMDC takatungamirirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemakongresi anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeyekupedzisa basa ratakavamba patakaita kongresi muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa riri kongresi kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese rekongresi. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kwehutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu zvizvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovhinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovhinsis ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti hutungamiriri kana kuti adome hutungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndozvatakanga takaita tichiteedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma hutungamiriri. Ndozvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita pacongress takaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti hutungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu uri kuratidza kuti uri kumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch, ward, district, province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura chiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Zvechatawedzera inhamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva. Inova ndiyo inozopota ichimhangara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse. Taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana unotarisa matirimana ese enyika kuti kunowo vanobva kumatibeleland, kunowo vanobva kumanikaland zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti toda kuedza kugadzira hutungamiriri hunombundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndozvanga zviri donzvo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Tinonzwa kuti pane nyaya yenhengo dziri kunzi dzimbomiswa kuve nhengo. Masvika papi nenyaya iyi?
Panhau yemasuspensions kana kuti kumiswa kwevaimbova vamwe vevatungamiriri vebato reMDC. Nhasi dare guru reNational Council rapa chisungo chekuti vanhu vose ivo vari vanomwe vakadaro vane kodzero yekuti vauye kuzozvivhikira nhau yavo kudare reNational Disciplinary Committee, uku vachazenge vachipa ufakazi hwekuti nhau dzavo dzavari kupomerwa dzakamira sei. Isu tiri musangano unotenda mujekeso uye unotenda mubumbiro remitemo, ungava webato redu kana kuti wenyika, nekuti ndozvatinoshuvira. Dambudziko ratiinaro nderekuti munyika ino chakaita kuti tinge tiripo seMDC inhau yekutadza kuchengetedzwa kubumbiro remutemo wenyika yose nebato riri kutonga. Saka isusu hatifaniri kuti tiite tsika imwe chete, tinofanira kuti titendere vanhu kuti vagone kuzvidzivirira vachishandisa bumbiro remutemo ratiinaro reMDC.